Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 12, 2019. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Kip Stube.
Tonight on Live Talk, we are talking about a number of issues, including skirmishes between Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo and Zimbabwean protesters in London.
To join the discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on our 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.com.
Thanks for joining us. If you've just joined us tonight on Live Talk, we are talking about various issues.
Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo had a torrid time in London when he was confronted by several Zimbabweans who molested him, and those people were identified as protesters. He was in the company of other Zimbabwean officials. They were attending a meeting at Chatham House.
Miles away from London, Zimbabwe's netball team was in action in Liverpool, where it beat Sri Lanka 79-49 in their first game of the Netball World Cup. They clash with Australia tomorrow.
At the same time, there was friction in Bulawayo between acting Mayor Tinashe Kambarami, several councillors and residents over the suspension of town clerk Christopher Dube.
Join the show right now and tell us what you think about these issues. Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yeah, unja loke mfoe, unja.
Ngiyaphila ngiyathaba.
Yeah,
kakhulu. Netball.
Yeah, netball. Pakati ball.
Zimbabwe.
Zimbabwe ya chaya.
Zimbabwe ya chaya Sri Lanka.
Yeah.
79-49. That's a big margin.
Yeah, kakhulu.
Kakhulu.
Yeah, but we are wazi tama scores lana abalwa njani.
Yeah.
Ngamuntu angaphosela 1
over ado kanda uku.
Yeah. Uyabo ungaphosela ngapha uhlodle 1.
Oh.
Angilasho.
I mean, maybe it's 3 points for each score. I don't know. But
yeah, something.
The fact that
we win. Umnumzana Sibusiso Moyo umphathintambo obona ngezokudlelana labanye amazwe ugijimisane labantu khona ngale ngathi kumba abantu bamgijimisile omnye wamthela ngamanzi besithi mphela kumele ukuthi kukhululwe abantu basentilongweni kule Zimbabwe abakubandla le-MDC laba sikhuluma ke ngomnumzana uJob Skhala labanye ke abetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ye kuze banjalo ke kubulawayo siyakwazi ukuthi kuyafika khona ngani. Siboneke ividiyo lapha ibhotabhota utown clerk kumbe ngithi umabhalani wedolobho lelo ethethisana lo mnumzana uTinashe Kambarami ngoba uKambarami umxotshe uDube umsebenzi uChristopher Dube phela. Esithi kenzi kuhle kunenga akwephulileyo khona ngale ke edolobheni. Bekungani kunenhlamba sibile ezinzima ekade zikhihlizwa ngoba uDube. So sifuna uzangane ukuthi lithini ngendaba lezi ngelana kuhlelo sixoxene kunjalo futhi
ndizo zwo Gibbs totanga nekukorokotedza vasikana vechikwata cheZimbabwe netball team nekukunda kwavaita Sri Lanka 79-49 emangwana vari kutariswa kupinda zvakare munhandare vachisangana neAustralia ndofunga musuwe sondo vanenge vachisangana zvakare ne nechimwe chikwata cheku is it Ireland?
Yeah, Mbonazani Ireland.
Yes. Yeah. Saka vanenge vachitariswa zvakare kutamba mangwana, otamba zvakare musuwe svondo. Kunhabvu yevakomana kutinoziva kuti makatamba nhasi mangwana mozorora. Handizivi kuti sei vabva vangoti votamba nhasi mangwana obva vatamba zvakare
nekusemazimbonazani isikhathi sangikona kuti nxabe senkudleni abadlali isikhathi eside isikhathi sangikona sifitshane
kodwa idiki.
Yeah,
nguva idiki.
Yeah.
Okay.
Kodwa vayasebenza sibili ukugijima lapha
nokuhamba. Ndizvozvo kumhanya ndizvozvo. Tikachatarisa nyaya iyo yekukunda kwaita chikwata chenetball. Totarisawo zvakare zvaitika kuratidzira kwaitwa nevana veZimbabwe vaimasangana akasiyana siyana anosanganisira vebato reMDC kuUnited Kingdom kuLondon uku. Varatidzira vachishoropodza hurumende yavaEmmerson Mnangagwa pamwe chete negurukota rezvikudzidza nedzimwe nyika vasibusiso moyo pamavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande tiri kuona vamwe vachitodira mvura kuna vasibusiso moyo pavanga vakuedza kuti vapinde motokari hatizoti kupinda motokari kwavanga vachita kwava kuri kwokumhanya vachitiza here kana kuti kwava kuri kwokuti vanga vapedza zvavanga vachiita asi tiri kunzwawo pfungwa dzakasiyana siyana kubva kune vanhu vanga vachionawo vhidhiyo iro tichaedza kuti kuri kure nezvazvo todzokera kumusha muguta reulawayo tanzwa kuti kwaitawo zvakare bongozozo zvichitevera tsamba yakanyorwa nezuro nevakafanira kubata chigaro chameya webulawayo vatinashekambarami vachinyorera munyori mukuru kana mabharani wekanzuro yebulawayo vachristopher dube vachivamisa basa pamusoro pezvipomerwa zvakati kuti zvavari kuvapa zvekuti vakakanganisa mafambisiro emari nebasa muguta rebulawayo takaona vadhube vachiramba kutambira tsamba iyoyo pakaita kuchinjana kwemashoko zvikuru vemashoko anyanya kubva kuna vadhube asi tazitaura navadhube nhasi vataura kuti ndine urombo zvikuru nemashoko andakataura nezuro ndozvinoitwa nemunhu anenge akatsamwa asi hakuzvidiwe kuti ndo zvandaireva asi taonawo zvakare nhasi vakambarami patataura nawo vanga vari kumapurisa vachimhangarirawo vadhube nemashoko avakataura nezuro pamwe chete nezvavanga vachiti zvaitwa nhasi nevanhu vavati vauya vakavarwisa kumahofisi avo ekanzuru taonawo mavhidhiyo nemapikicha vakambarami vachirakidza ropa ranga richibuda mumaoko mavo mavanga vachiti vakuwadzwa nezvaitika nhasi kwatonzwa kuti vamwe vagari varatidzira pamusoro penyaya iyoyo vachinyunyuta nekumiswa kwatown clerk kwozoita ndo nyaya dzatiri kuti kurukure pari zvino gibson ndirikutonzwa kuti tatove nava panyika kare manzira vanove vesangano reRestoration of Human Rights Zimbabwe vari kulondon vakari manzira togamuchirai muchirongwa chedu
tinotenda makadiniko
aiwa tinotenda siapila yes maybe you can start by explaining to us what happened at Chatham House
right what I need to make clear from the beginning is that people are getting the impression that the demonstrators were all members of the MDC alliance. That is not the correct position. This demonstration was organized by a number of organizations which included Zimbabwe Human Rights Organization, Raw Zimbabwe, the MDC Alliance itself, the Zimbabwe Vigil, and other human rights organizations based in the United Kingdom. So it is basically all human rights organizations that were represented there. And what happened is Zimbabweans in the United Kingdom, especially in the opposition and the civil society movements, are not happy with what is happening in Zimbabwe. And then we felt very, very concerned by this delegation from the government of Zimbabwe coming here to tell lies, projecting the situation in Zimbabwe as being a good situation and a new dispensation, whereas we know very well that is not the correct position. We have seen a lot of things happening. For example, the recent arrest of Job Scala, that is only one of many things that has been happening. Civil society leaders are being incarcerated, they are being arrested and charged with funny charges and so on. The democratic space is not there. It's shrinking every day. So for them to come here and then project the situation in Zimbabwe as a new dispensation is quite an insult to us. So we felt that we should go to Chatham House and demonstrate to tell the world that these guys are liars. What they are saying is not correct. The situation in Zimbabwe is worse than what it was during the Mugabe era.
But by attacking the minister, is that not going too far, Mr. Karimanzira?
I wouldn't call it too far. It's unfortunate that the video clip that is circulating doesn't tell the whole story. That attack was provoked. There was a member of the CIO who started beating people, the demonstrators, and those people were reacting. So it's just unfortunate that the video clip focuses on the moment when the protesters were beating that CIO member. What they were doing was pouring water. If you look, that is what they were going to be doing, which is quite common here. We do it if we are not happy with somebody, we do it. But nobody meant to assault somebody. That assault or whatever, that was a reaction. It was provoked.
Gibbs.
Yeah, isiNdebele uyakhuluma baba. Uthi sikhulume nje ngamafutshane ukuthi sizwe ukuthi okwenze sibili ukuthi abantu bethele umnumzana Sibusiso Moyo ngamanzi njalo lokuthi bekhahlele lo wakade hamba laye kuvele ngaphe kwaya ngaphi kunoko
yikuthi abantu laba oSibusiso Moyo labo Nick Mangwana i-delegation yona le Zimbabwe government ibuye lapha e-UK isizokhankasa ukuthi khona ithole uncedo from i-international community besithi bona izinto sezilungile eZimbabwe. Thina umbono wethu sibona kungamanga khonoko ngoba sibona izinto eZimbabwe zingakalungi ziba worse every day njengombono wethu. So thina sihambe ukuyatshengisela e-Chathamouse ukuthi sibonise umhlaba wonke ukuthi abantu laba banamanga. Sase sibamelela ke ukuthi baphume. Ekuphumeni khonaphana bebesebeqedile. Kulapho khona oqalise khona uhlupho lololo ukuthi khona abantu bebesebetshayana. But ukutshaywa kwabo laba abantu yibo abaqalileyo. Kunomuntu we-CIO oqala ukutshaya abantu khonaphana. Ama-demonstrators lawo basebeqala ukubuyisela.
Yes, siyawuza kakhulu ke siyabonga kakhulu ngizokuthiwa ke silo mlaleli.
Ramba yini muri parunare vakari manzira timbonzwa kune muteereri. Hallo?
Hallo?
Yeah, ndiani vari parunare?
Ndistole.
Vastole, makadiko?
Tinosimba, pakadini kwamuri uko.
Aiwa kuno kutsvene tipewo maonero enyu nepfungwa dzenyu munyaya dzatiri kukurukura nhasi tine nyaya dzakati kuti chine nyaya yezvaitika paLondon zvekuti vanhu varatidzira. Koita nyaya yekukunda kwechikwata chenetball cheZimbabwe, koitawo nyaya yekusagadzikanawo mukanzuro yeUlawayi.
Ndinoda kutaura yeLondon.
Taurai tinzwa.
Izvinhu zvazvinofanira kuti zviite izvozvo. Zvinorwadza mukaona mararamiro anoita vanhu kunokwatiri kuno.
Imi muri kupi?
Ndogara kuBikita.
Okay, Saka muri kuti vanhu vanofanira kunge vachiratidzira vachinyomba gurukota vachidira mvura vachidaro hakusi kuzvidza here mukuru wenyu wehurumende?
Kuriga maelections hakusi kuzvidza vanhu.
Handizivi hangu panyaya yemaelections nokuti umbowo chaiwo handinawo mavhi11 handina.
Kurova vanhu vari kudemonstrate hakusi kuzvidza here?
Ndofunga pamwe pane paine zvikonzero zvavanenge vachipawo munyaya dzakadaro.
Ndizvimwe chete chatinoende vanhu vava vaita zvakanaka stereki just because kunyepa chinhu chakaipa vanhu kungotaura chokwadi kunoita sei.
Munokuluma here
kutaura chokwadi nokuti kana ukabva kuno kuchienda kuUK wondonyepa kuti zvinhu kumusha kuZimbabwe zvakanaka izvo zvisiri right ndochii.
Handiri kutonzwa muvoice menyu matoita hasha nechiki zvese zvasangana. Munokuluma futi.
Zvinorwadza mufunge zvinonyatsa kamizwa pain yandinayo pamwoyo pangu ka. Pain yandina izondiyo nomuZimbabweni wese pain iyoyo. Is not good mufunge.
Maiwa pakaoma. Asi vastori.
Chingondudzai kuti munhu anorarama indo imagine kuti munhu anongorarama sei upenyu hwatiri kurarama uno. Kuno umwe munhu ane pfungwa dzakanyatsokwana chai chai angasvika paekisendi yekuti upenyu hwatiri kurarama kunoku vakomana kuna anomboti vambohona.
Asi tana ndinoda kubvunza vastori ndinoda kubvunza yekuti tingati here mhosva igadziriswe neimwe mhosva kana mhosva igadziriswe nekumwe kukanganisa zvakare.
Aiwa kukanganisa kwakatetwa kuna hakuna kwakagadzirwa.
Ndokutaura kuti vanhu vanozo kuti vanoratidza
inzwai kukaitwa demo kunorohwa vanhu kuno handiti whether it is peaceful handiti kutozoona pakuita violence kaitwa demo payataka inenge yaprovokwa seizvozvo zvaitwa ndanzwai hani mazvo kuti yaprovokwa ndivo zvavanoita nekuno picture yevaitwa kuexport akaenda naye kuUK zvavanoita kuno ndo vanoprovoka vanhu vanenge chidemonstrate handi kusvika vanhu vazotsanga manje.
Aiwa, tinotenda vasitole nachibvunza kuti munokuluma futi here.
Handizokulumi zvangu, handifari, ndakagumbuka kusvika palast week ndiri kutobhoira nehashi.
Tiri kuzvinzwa vasitole.
Hazvinangi zvirikuitwa nevanhu ivavavo, hazvisi kumbo, handizi tangoda kuti upenyu hwevanhu huzomboenda kupi, shano munotoexperienza chimwe chinhu, chipa experiment neupenyu hwevanhu. Shiva munomboziva, ndoda kukudza imwe secret yamunenge musingazivi nini, handitika. Mukaenda papari renyatwa izvo zvandiri kutaura ka. Pane ma wheelchair 4 kana 5. Handiti.
Anenge ari iye.
Ma wheelchair to ukasvika nomurwere paya, unotozwa kuti tichisina ma wheelchair. Ma wheelchair aripo paya, chokwadi to be honest, ma wheelchair aripo asvika na 10 papari renyatwa hospital. Mukatarisa mablanketi aripo ka, hatoite kana kufuga kupa murwere kuti afute. Blanketi rakatenda na smithi kare ndori chiripo namanje. What are these people doing?
Aiwa, tinotenda zvikuru vasitole nekupinda muchirongwa. Regai tinzwewo kune vamwe vateereri kuti vanoti.
Chimbozwaiwo, kana pano mwanotonzi hwitinesa nyaya tozwa kuti zvechivapo chokwadi.
Thank you so much.
Okay.
Gibbs. Mr. Stole is very angry. He is supporting what Zimbabweans in London did to the foreign minister. He says that's what should happen. And I asked him, is it the best way of solving
issues?
Yeah. Yes, fire with fire. He says if it should be, let it be.
That's a tough situation. Yes. I think many of these issues are solved through democratic means.
Yes. And
one of the means is obviously to protest peacefully.
Peacefully, yes.
And do things in a diligent way.
Yes, but he's saying, as what Mr. Karamanzira said, that the demonstrators were provoked. So he's saying that's the same thing that happens even in Zimbabwe when people demonstrate peacefully. They end up being provoked and people being shot at.
I'm sure that we are going to get the government side as soon as possible. We are trying to get hold of the minister in London. Maybe we'll manage to get to the minister and all the
Mr.
government.
Mangwana, I saw Mr. Mangwana, he issued a statement and he's saying that what happened today is an embarrassment to the nation. Let me see if I can reach that statement. But tichitarisa statement yatumirwa navamangwana, tombonzwa kuna Karimanzira neshona kuti chii chatora nzvimbo ku London. Taura yenyu vakarimanzira.
Nhasi ku London kwanga kune musangano wanga uriko wanga uchisanganisira makurukota ehurumende akabva ku Zimbabwe, vazivusiso moyo na Nick Mangwana. Musangano uyu wanga wakanangana nekuti vataridze pasi rese kuti zvinhu zvanaka muZimbabwe, vachitsvaga kukumbira kuti international community uye kuZimbabwe kuzobatsira kugadzirisa kuti upfumi hwenyika huchinaka kuZimbabwe, vazoita mabhizinesi nokuita sei. Isusu takaona sekuti izvi vari kunyepa inhema dzavauya kuzotaura kunoku. Tinoziva kuti kuZimbabwe zvinhu hazvina kunaka, zvinhu zviri kutoenda zvichiita wesi. Kana mane matarisiro edu totoona sekuti zvatoshata kukunda zvazvanga zviri panguva yaMugabe, tikatarisa udzvinyiriri huriko kuZimbabwe nezvese zvakangowanda-wanda. Zvinosanganisira mazuva mashoma apfuura kusungwa kwakaita vaJob Skada. Unongori muenzaniso webat zvinhu zvakadaro zvinogara zvichiitika nevatungamiriri vemapoka akasiyana-siyana vanogara vachingoshungurudzwa, vazhinji vari kumatare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzisina nemusoro wese dzeudzvinyiriri. Saka isusu takaronga kuti titaridzire, tinotaridzira pachatamhausa acho, tichitaurira pasi rese kuti zviri kutaurwa nevarume avo inhema dzega dzega, hachisi chokwadi. Saka mukutaridzira kwedu tavamirira kuti vachibuda musangano macho tigotaridzira tichivachoropodza. Pakubuda kwavaita pane mumwe musiyaiwo wavanga vainaye atanga kurova maprotesters. Saka pakurova kwavaita maprotesters azodzorera. Kana mukatarisa pavhidhiyo iri kubuda, ndopanozobuda akurohwa iye, asi iye ndiye anga atanga. Iro gurukota iro ranga richidirwa mvura, ndozvanga zvichiitwa nevaprotesters. Zvokuzorova izvo zvakonzerwa nokuti uyo musiyaiwo uyo atanga ndiye kurova vanhu.
Thank you so much. Vakarimanzira rambai muri parunhare timbonzwa muteereri ndofunga tine muteereri tina vangwenya rinjani baba vangwenya.
Nyapira ami.
Yeah. Baba vangwenya ukubona njani ufuna kukhuluma ngani wena?
Okay, vendane lapha ngizalukhuluma ngalokho kwenzakala kobulayo kunzisa ubuhlungu kakhulu ngoba lati lapha sisezi ngapha sikhaya ukuthi ekhaya sezilungile nxa olalele abanye bekhuluma abangakhulumisa kungelinye icele kodwa eliya bethenzela ukuthi thina ngapha sijabule sithi ekhaya uthi uyafika ekhaya uthole kunzima futhi uzibuza ukuthi hawu khathani kuthiwe kulungile laphana laphana ungene laphana laphana uthole ukuthi kulabanye abasikhokhelayo abangasiphathi kuhle kodwa thina sisithethi sesibambene sesiyizimbabwe eyalungisa izinto zalunga kodwa kusiba nzima kakhulu kanti sihlezi ebhotswana besihlezi khona ngathi bakhangela uthole ukuthi asihlalanga kuhle lakho sihlezi sibaleka silamapasipoti ngike ngahamba kalesi siyalungisa ipasipoti ngathole ukuthi ipasipoti yakhona kayiphumi kubala lokhu yalokhu kodwa kathi ngapha lo sefike uzoxosha ulokuzini ngapha utangitek yena kodwa esuka le kwenye indawo lekuthi ngabe thina lathi athi lokhu zakhetha lo wangapha kubulawa kuza sifundisela kuhle into zethu so into zethu azimanga kuhle ngapha into engakhayana ngathole ukuthi hayi xa seliiyakhaza futhi kwakwenzakala okwenzakala eliverpool le elokhu mane ebritain kusibuhlungu futhi kakhulu ngoba lwani umuntu ngiyoqasa ukuthi alukhuzele abana abantu ngathi be-retain impawa ngasokushiwa ngokuthi ngani kuthiwa kubona abarongo kodwa abona la baphamanisile ngokuthi balungise ulokuzeni uhlupho ngolunye uhlupho kumele ukuthi ngaye bona bakuthethe ngendleko nje ngaye bakhulumisene ukhulumisana khanya yiko kukhanya kuqakathekile kunokuthi lihle lisebenzise izinto ezinye iy'ndlela ezingalunga ngoba kusasa kuyahlupha futhi kokokunye kwezinto ngikhayele khonapha hayi bengala amaningi nje kodwa bentabela ungene eseleni nami kodwa ngizibuhlungu ngoba lapho esihlezi khona lesi kasihlalanga ebantwini kuhle sihlezi sigatshile ukuthi singabotshwa ekhaya ngaleso kulungile ukuthi yafike uthole kuba nzima wes lapho esihamba khona ngalesi sibuyele ekhaya kuma ngendlela zokuqhumeka kodwa uthola sisithathele ezinye izinto lezi amagrosa lethu kuthwalela abantwana njengoba ngale khaya kunzima kuthi thini kamantwana lokuthi kuthathelwe futhi so kobulawa kuthiwe kunzima futhi
hayi
khona sinzima ubalekele sibane egangeni hlala nje ngumkhonto egedini
hayi kunzima siyakuzwa kakhulu ngwenya siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa. Yeah, so that is Mr. Ngwenya. He's talking about the suspension of the Bulawayo town clerk, and he says, you know, the guys should have done something better than what people are seeing on video and all those kind of things.
Yeah, I think.
Yes, so then he goes to London and says, at the same time, you know, those protesters should have done their things peacefully. He says, you know, there's no reason why you should actually, you know, make something like an eye for an eye. You know, you can't revenge in that way. He says it's very dangerous because when you go back home, what is going to happen?
Okay, you Mr. Karimanzira is there to respond to you.
So before that, let's read the statement from the Minister of Information. So they've just released this statement on Twitter, and it says in part, the Zimbabwean delegation to the Global Conference for Media Freedom in London had great engagements with different stakeholders. Government condemns the violent attacks against the delegation by a group of opposition protesters outside Chatham House in London. It is tragic that the spectre of violence during protests witnessed in Zimbabwe, which forces the security services to act, has reared its ugly head in foreign land, discrediting not the government but the hoodlums themselves and embarrassing peace-loving Zimbabweans. And then it goes further to say the attacks have not, however, disrupted Minister S.B. Moyo's successful engagements in the UK in any way. Undeterred, his program continued with fruitful meetings with the Secretary General of the Commonwealth and investors. The program ends tonight with engagements with the progressive Zimbabwean diaspora community and other key stakeholders. So now he's also using a certain word here, hoodlums.
Yeah, but also if I go back to the statement the statement says that the way the violence, or I mean, they are terming it as a violent protesters.
Yeah,
violent protest. He says which forces the security service to act, which means if it was in Zimbabwe, the security forces would were going acted. To act again.
Yeah, so I think here in a way. He's saying that security services always act when there's such violence.
But so that doesn't warrant that the involvement of security forces.
That's all right. And there's the use of this word, the hoodlums themselves. I don't know what he was meaning there. Maybe if Mr. Mangwana, you're listening to us, open your phone because we're trying to get hold of you. So let's get to Mr. Karimanzira and get his reaction on some of these things that are happening. So, Mr. Karimanzila, in brief, just 1 minute, you have heard what the Secretary of Information is saying, you know, about your actions on the ground there in London. Can you give us a quick reaction?
Yes, I'm not surprised by what he is saying, but what is clear from his statement is that the Zimbabwean government is uses excessive force. You can tell from what he is saying that he is wishing this had happened in Zimbabwe, then the security forces would have used the force, which as far as we know includes even killing unarmed civilians. And when you look at it, the other common thing with what happens in Zimbabwe is that the CIO person provoked the demonstrators, which is also the same thing that happens in Zimbabwe. The demonstrations in Zimbabwe they start peacefully until some ZANU-PF people who are planted within the demonstrators started becoming violent, provoking the security forces to act. And the security forces then will act in an excessive manner. So that is what they failed to duplicate here, because here there is rule of law. They were placed there, but they didn't intervene in the manner that ZANU-PF would have wished.
Tichitarisa mangwana vakare manzira, tiri kunzwa kuti pane hurongwa hwekuti zvizvaro zveZimbabwe zviri kuLondon ikoko zvimwe zvichanoratidzira zvakare kuLondon. Mungatiudza kuti kuLiverpool kana kuti kuLondon mungatiudza zvakamira sei?
KuLiverpool kune mitambo yebhora remadzimai Netball World Cup. Vasikana vedu vekuZimbabwe vari kutamba zvakanaka chaizvo chaizvo, uye tiri kufara nazvo. Asi tine zvatiri kusora zvakanangana nevanhu vakauya nevana ivava. Vana ava vatambi vebhora chaivo chaivo havasviki makumi maviri, vanogona kunge vari gumi nevana. Asi vanhu vakauya vanopfuura makumi mashanu. Vazhinji vacho ipapo vanhu vakangouya kuzodya mari chete, mari dzaifanira kunge dzichiseenzeswa nevana ava. Vana ava magariro avari kuita kuno kuti tiri kuzviziva kuti haana kunaka, kana kudya chaiko chaiko vari kutambura. Muhotera mavakange vakabhukirwa vakambotanga vabudiswa zvikanzi vanogara kumahostel, kuzosvika taita noise chaizvo. Taita noise ndopavakazonyara vanhu vehurumende yeZimbabwe, vakaona kuti zvaakuzikana nenyika yesu, ndobva vavadzorera kuhotera. Nezuro chaiye chaiye vanga vasati vava neshangu dzekutambisa nadzo bhora ravo, ivo vanga vachifanira vatanga game nhasi, asi nezuro chaiye chaiye vanga vasina shangu dzakakwana. Kuzosvika futi taita noise ndokuzotengerwa shangu idzodzo. Saka zvinhu zvacho zvese zvinotoda kutoti titongoita musindo kuti zvinhu zvifambe, vana ava vabatwe zvakanaka. Saka tirikuda kunotaridzira mangwana tichitaurira pasi rese futi kuti vanhu ava muri kuona vemuZimbabwe vakauya nevana ava vakatoya kuzodyira mari vana ava, vakatobira vana ava mari. Pane umbowo huripo kuti pane mari dzinopfuura makumi mana nearly 40,000 dzakadyiwa neboka iro rakauya nevana ava. Saka ndo pane zvichemo zvedu, ndo saka tiri kunotaridzira mangwana kuLiverpool.
Okay, saka mbobatai muripo parunhare Gibbs, tinzwe kuna Bongen, but what he's saying is that tomorrow they are going to demonstrate in Liverpool, where the Zimbabwe netball team is playing, because they are saying the way the netball team players are being treated by the authorities is not up to standard.
So and he's saying there are so many of these officials.
Right? Mm. Yes. So we'll come back to you, regarding. I think there's Mr.
Bongeni story. Yeah, Bongeni is Stole Cohen. Stole Kunjan. Mr. Apilo Akulu, I want you to know what you're doing.
Lolu and abantu laba abathengisile eLondon hayi siyababonga nampela, babonisile mpela ukuthi into eyenzakala eZimbabwe vele abantu bazibuhlungu kakhulu ngento eyenzakala eZimbabwe, ngoba kuqhubeka abalunga e-MDC abotshwa le kunganacala. Ayisikho cala phela lokhu ukuthi umbuso kamnanga kwehluleka lokho ukuthi uma abantu bengakhuluma leyo nto sokumele babothwe angikuboni kuyinto e-right. Lokho kufuneka ukuthi wonke umuntu eZimbabwe sikume mpela awuchothoze kakhulu umbuso kamnanga kwakho maybe ungazama ukwenza ubungcono noma ungaphumanga phela uma singaqhubeka sithi umbuso kamnanga ku-right abantu behlupheka kunganazi imali abantu kungenamsebenzi izinto ziyadula emashopu angikuboni kuyinto e-right mina leyo abantu abaqhubeke bewuhlukumeza kakhulu umbuso kamnangagwa lebhe ungagcine utshintsha izinto phela ma singathula izinto sithi izinto zi-right sithule izinto zibheda kanjeehlupheka kanje angikuboni mina kuyinto i-right abantu bezimbabwe baqhubeke beyitshengisela kakhulu basukume ngamandla amakhulu bawuchodoze umbuso kamnangagwa uzethenge izinto phela ma singathula angeke uhambe luphi umbuso kamnangagwa uqhubeke ubheda kanje angikuboni mina kuyinto i-right leyo
hayi siyabonga kakhulu Sithole ungathelela kusasa baba. Okay, bye-bye. So, okay, what Mr. Stolle is saying is that the protesters are okay. You know, they've got a right to protest. And he says, well, you protest in different ways.
Mm-hmm.
So he says Zimbabweans should continue protesting until, you know, the government bends to their needs. So he says, you know, there's a lot that has to be done. So I'm told we've got someone on the line.
Hello, Ndiyane wathi nawo?
Eh, Magadigo.
Eh, Ndiyane abo.
Ndiba bamoyo.
Baba moyo makadi
tinosimba makadiko
aiwa tirwa penyu taurai tinzwe chirongwa ndechenyu
ya regai nditi kwasangu watereri manera akanaka andoda kutaura dambudziko ratinoona kuno kwatirise zvamataura pa dambudziko ndiri kuti kuno kwatiri ku South Africa tine dambudziko rakakura chose kuvana vezimbabwe vanonga vachienda kundorinywa maaslam avo kuhoma fair vachinge vasvika ukokoko vanosvika vachisungwa sautorongo saka nguva zhinji samufundi ndogara chindovaona kutorongo kwavanenge vari saka tinenge zamu nenzira dzose kuti gono kuti rubatso rugono kuvapo kuzamapo napo chimiro chiri kuno kuchimiro chinorwadza zvikuru nekuti nguva zhinji ndogashendako toa navo vaenda kumaaslam vanosvika vachisungiwa anorijekiti waenda kupretoria central police station vasvika ukoko odiwa mari munhu emunhu 3000 kana usina unogara kana 3 months muri umomo kana mukadozoshaivisisa mari yacho unoiswa kulindela kwacho koko futi zvemasvikako unogara ma6 months apa zvehama kuti dziende ukoko kulindela kuti zvinopa vanhu mari zvinotshakara sina mapepa saka zvimwe zvinhu zvatinogarisangana nazvo zvinorwadza zvavaikurudzirawo vari mukati metorongo kuti mufundisi dai maigona mazviiso pose ndakambozama kuenda kunewspepa ndikaenda kuredio kwezfm ndichivapo mastatement iwawa saka zvimwe zvinhu zvinorwadza tova mavhidhio atakatora tikazama kuti vamwe angafamba saka idambudziko rikitisangane vana vezimbabwe
ndizvozvo
vari mukati imomo saka ndo chimwe chichemo chatinacho.
Alright, aiwa tapanzwa vamoyo ndofunga vateereri vari kunzwawo nevamwe vanenge vari responsible vano kunanga vari kunzwawo wanzwa Gibbs vari kutaurawo matambudziko ari kusangana nevana vezimbabwe vari kusouth Africa saying if they go to try and renew their permits some of them are being arrested and detained at Lindela. So he said they requested him as a pastor who visits them to notify the outside world.
And if you go to Lindela, the next thing you're in Zim.
Yes, you get deported.
Yes, we hope to get Tinashe Kambarami and some guys about the Bulawayo fiasco.
Yes,
you know?
But I think there is a caller. There
is a caller now. Go? Yeah, what says it to Slovan? Slovan, let's go.
Gogode. Magadi go Gogode. Tarasimba wa Gogode wa Rukupa. South Africa nyaya dziri mudariro ndidzodzo batai tinzwe pamuri kuda kubata napo
mune itipi
tiri kutarisa ikuratidzira kwaitwa nevana vezimbabwe vari kulondon kune gurukota rezve kudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo pamwe chete nemunyori mubazi rezvekuburiswa kwamashoko vanik mangwana vane musangano wari kuita ikoko unotarisa nezvemashandiro evatori venhau asi vana vezimbabwe varatidzira vakaguma vadira mvura vaminista moyo nevamwewo vavanga vainawo koita nyaya yekuti chikwata chenetball chezimbabwe chakunda Sri Lanka 79-49 koitawo zvakare nyaya yekuti Bulawayo town clerk wa Christopher Dube vakapiwa gwaro nezuro rekuti vange vachimiswa basa rakabva kuna acting mayor vakambarami tinashe kambarami asi vakaramba kutambira gwaro iroro tasunzwa nhasi pane pasimboita kuratidzira nemaskemishes saka taura henyu
ya ndichokuti vanoda kurukudza vachikana vanogona kufura bhora zvindeti kudarika vakomana chechivi ndoda kutaura nezvekuratidzira kwaitwa kuuk zvino tishokudzi zvinowanza kuti zvinoitika munyika ichikonzechekutike zvino vanhu vakangopaka nezviri kuitika kumusha zvakawanda zvinongorwadza vanhu kunoti kudhura kwezvinhu koti kusungwa kwevanhu vanenge vasina mhosva saka vanenge vashapirwa manje maitiranda varuna saka dei vanga vachigona vaifanira kumbopfeka masutu akasiyana sezvinoita kwaizvi kuti unombochinja wapfeka wopfeka imwe sutu yakanaka saka dei vambochinja kuita kwavo varuna ava vakwanisa kuti nyika yedu imbiyemberi kana vakaona kuti zvinenge zvinovanetsa ngavangomboita vamwe vatonge tione kuti zvinenge zvakamira sei kana vanenge vatonda vaya vakanga vachirasika iye vanenge vachiti fambai makadai apa pamuda kuira vakoapa pane gomba rakambowirapa nyika yedu yeindia mberi nekuti zvinhu zvinongoitika zvinongotinesei ike zvino tikatora futi nyaya yemapasipoti mapasipoti hakuna mapepa acho vanhu vari kunoti nemapemiti acho asi mapemiti akazonetipaya aya zvinoti hatikwanisi kumarinyiwa saka ngavaite zvinhu zvinofadza vanhu kuti pani chingafaniri kuti shatirwa vanhu vanongozoshatirwa manje
saka muri kutsigira kuti panzvimbo yekuti patsvagwe nzira dzekuti vanhu vataurirane kuratidzira iko ndo kuchaita kuti zvinhu zvigadzirisike
dovatogona kuti kana kunenge kwakuendwa vanhu vari kuvatongoratidzira nekuti ukaratidzira vari kumushaka vanhu vacho vanongozokuvara vuchienda kumusha saka vari kunzeku vanenge vakatosonga iye kuratidzira kwate chikakoku kuuk dekwava kuri kumusha evamwe vatomboisa zvinyere mudimbu
aiwa tinotenda zvikuru vagogode thank you so much
orit varume mo vanotsika kwanaka
thank you so much Mr. Gogode is also supporting the action by Zimbabweans in London demonstrating against the government and foreign affairs minister Sibusiso Moyo and he says if that had happened in Zimbabwe things would have gone the other way some would have gotten shot yes
so we are also waiting to get some of the people that we invited on the show but Sislo Baba u Derek efonini Derek ecumele unjani kola hayi sondela ecingweni Derek phela abantu babona ngazani uphakathi kwegabha mzala
hello
Derek uyangizwa kuhle
ya ngikhona njani
ngiyaphila kakhulu wena ufisa ukukhuluma ngani nomzala
hayi makhulu ngokuthi akusebenzi ukuthi ungavela abasilaleli
ngokuzwe so bebesichithela isikhathi nje
vile balingala bakulalela bavezwa lodola
so ufisa ukuthi manje kumele kwenziwe inxa kunjani
njenginophambeti waphunde ngizosela ngakhumiza nekuthi ngizongubavela kuni
wena ngokubona kwakho ubona ngazani abantu nxa bengasatshengiseli kungalungiswani manje
noma azobatshengisele vele bazabeyalobasungulo ngoba vele batshengisele abala mbhobho bona bale mbhobho bakwanze ukuthi babadubule ngiva kulokhu waphinda wasama amanga bathi bulala izinto ekuqahe ukuzila abantu
yebo so hayi no kuyazwakala mnumzana sibonge kakhulu ye sibonge kakhulu ke ubaba uDerek uthi demonstrating or not demonstrating is the same thing in Zimbabwe so he says you can demonstrate as much as possible but no one is going to listen to you so he says it's just a waste of time
Yeah.
So now let's maybe we can get all of these guys in London you know the netball fellows
yeah
so I'm sure we've got Elvis Mpofu who is in UK so he's under a certain club called the Warriors
so not the Warriors that lost to DRC
no
okay
it's the Warriors Social Club so these guys have been raising money for the netball team, and they're saying that they are very happy with what you know the Warriors are doing. So maybe let's go back to Karimanzira. Is he still there,
Mr. Karimanzira? Vanafananga varipo vakarimanzira.
Wangu ndichiripo.
Vakarimanzira, tombotarisa nyaya yenetball. Muri kubatsira, tirikunzwa muri kubatsira vana vari kuLondon iko kuvari kutamba. Tiudzewo kuti, I mean, how are you helping them? In which ways are you helping the netball players?
Chekutanga, takatanga kunova, takanova tambira pavakasvika.
Ndaikumbira kuti mungotaura nechirungu so that it covers almost everyone, my even my friend here, though he is Shona conversant.
Yeah, we went and received them at Manchester Airport last Friday. Then on Saturday there was an event that was that we hosted a fundraising event. On Monday there was another event that we meant to host, but they were barred from attending that event. Again, it was because the officials had realized that we instead of putting the money that we would have mobilized, we instead of putting it in one pot, we decided to be giving it to each the individual, the girls individually. Mm-hmm. So this did not go down well with the officials, who felt that the money was supposed to be put in one pot and the officials would be responsible for distributing that money. But then we were already not happy about the fact that this delegation was too big, and we were aware that they had already misappropriated some of the funds that was meant for the welfare of these girls, and we're not going to do that. So they barred these girls from attending the Monday event. And also they are making it difficult for the outside world, for the Zimbabwean community, to communicate with these girls.
Mm-hmm. Yes, ngathi benza njani ukuthi bevimbe ukuthi amantombazana lawa engakhulumile abantu bonke ngotshaka sindebele khona.
Ilapho abahlala khona vele ukuze ufike, uyakwanisa ukufika, but ukuze ukwanise ukukhuluma labo, ukukhuluma labo bangabuya amankazana labana, uzathola bona ama-officials bangkhona sebekhona labo sebebakhangela ukuthi sebezama ukuthi bangakhulumi anything. Nxa ukhuluma labo abantwana labo, uyabona vele ukuthi balokwesaba kakhulu, abasakwanisi ukukhuluma abakufuna ukukhuluma. Okunye siyaze sikhulume labo ngefoni, kumbe okunye siyaze sibuze ngabantu abaseZimbabwe. Ngabantwana laba sebekhuluma lezihlobo zabo eZimbabwe, izihlobo zabo sezisifonela ke thina sezisitshela ukuthi khona abantwana laba abahlalanga kuhle.
Singathi zokuthiwa-ke bebengala lezicathulo zokudlala i-netball.
Izona izicathulo izolo nje ntambama bebengalazo izicathulo, baze bathengela izicathulo ngamuva kokubana thina sesiqalisa umsindo ukuthi khona sibone ukuthi khona abathengelwe yini, sibe sesizama ukuxosha imali thina ukuthi sibathengele thina. Abantu laba basebona ukuthi hayi lokhu sokusirius, basegijima ke basesiyathenga izicathulo, bazithenge ntambama after 8 ntambama.
Hayi, siyabonga kakhulu, ubambe khonapho ucingo ungayekhajani.
Zvinonzwisa tsitsi Gibbs kuti kana vanga vasvika nguva yekuti vatarisa mutambo wavo wekutanga, their first game with Sri Lanka, and vanga vasina proper shoes for the game.
Yeah.
Vozotengerwa bhutsu nezuro manheru. You know, you need time to try the shoe and make sure it fits well.
Yeah.
And you get used to it. If you try it, specialist in tsoka dziri dzakakura nadzo idzi, I need time to tsoka boots itamuke Gibbs.
Yeah.
So
because what I know is you used to play using your own feet.
Yes, yeah.
If you were given a football boot.
Yeah.
You know, you wouldn't even do it.
No.
You just take it over.
I want to run
the ball. Yeah. So the same applies. I mean, you have to try your boot
and you get
and see whether it works or
yes.
not.
Yes.
Yeah.
Saka vakarimanzira. Muri kuwanawo here mukana wekumbogara pasi nevari kutungamira chikwata chevana ve netball.
Havasi kuda kugara nesu pasi, vari kutoita zvinhu zvacho sokunge ipolitics. Havasi kutitora semaZimbabweans, vari kuti ivo matauro pana mai vari kutotungamirira chikwata chacho vari kutoti timu iyi ndeye Zimbabwe and ZANU-PF ndiyo iri kutotonga. Saka vari kutoita zvepolitics pane kuti vazvitarise semutambo. Saka vari kuti utaure navo vanofanira kutanga vagutsikana kuti hausi uri munhu weZANU-PF here.
Pakaoma regai tinzwe kune muteereri ari parunhare. Tina mukoma Muzo. Makadii mukoma Muzo?
Ndiripo makadii mukoma Jonga?
Ndakasimba. Muri kufona muri kupi?
South Africa.
South Africa, nyaya dziri mudariro ndidzodzo. Tipei tinzwe zvamuroda kutaura nazvo.
Mukoma, nyaya dziri mudariro ndadzinzwa, zvakaoma dzinorwadza futi. Ndoda kutanga nekutaura neyaitika kuUK. Yavo vanga vane vhidhiyo rekusedhileta yekuzorohwa kwaita vanhu chichi yemasiyawo. Inini tiri kuti nyanya ndinetsa ndechekuti varina vari kubuda vachienda kunze kwenyika vachitowedzera kusenda more money nokutoinda kunofambira kuti nyika yanaka. Handisinya kuziva kuti vari kumboti nyika yanaka pakudii. Kusora kwanezuru anonzi anonzi akasungwa weMDC. Muno muSouth Africa togara tichiona mamembers of parliament vana EFF vane vachiratidzira vanotaura zviri pachena zviri direct. Kodzero dzedu kunyika uku dziri kunyanya kutorwa. Ivo vobva vabuda vachinoti nyika yedu yanaka, dzokai muinvesti. Apa ike zvino tikatarisa pakabva vamugadhe, chingwa chaicho changa chichiri kudhola. Takaterera musi wechinganopera kwanezuro kwaitaura livestok vanonzi vanhu ndivatsongo heramene vaitanzi ike zvino nyika yavo kuinda kwakanaka. Pakabviswa vamugabe chingwa chachiri kudhola, ike zvino chaaku $5. Inflation iri kutoramba ichirova parungodedzera kuti taakugadzirisa nyika.
Saka tingati here imi munokurudzirawo kuti pange pachiita nzira idzo dzekuti mugadzirise nadzo matambudziko? Nekuti tiri kuona vamwe vanenge vachikurudzira kuti dai pagarwa pasi.
Kugarwa pasi ndokwacho kuri kunetsa, because ike zvino tikunzwa vachamisa vari kuti vamunangarwa ngavauye titaurirani. Ko vamunangarwa vacho ngavagobudawo pachena tinzwewo kuti vari kuuwirawo here kutaura navachamisa. Zvisangoita sekuti Chamisa ari kungotaura nemuromo chete. Kana ari Chamisa ari kungonyepa here, ivo ngavabudewo pachena voti tsvaka munhu anoita kuti tigone kugara pasi timbotaurirana tigadzirise nyika. Zvaigona kufamba. Apa vachamisa ike zvino ndovatiri kungonzwa kuti tikuti vamunangarwa ngavauye vataurirana. Vanhu vakati varatidzire kumusha uku vari kurohwa.
Aiwa,
zvinhu zviri kurwadza zvingaiti.
Tinotenda zvikuru mukoma Muzo.
Alright, tinotenda mukoma Jonga.
Ko panyaya yechikwata chenetball iyi muri kutiwo?
Ndakutenda futi vasikana maJames avo anonzi mai?
MaJames.
MaJames, vasikana vatamba zvakanaka. Ndandichiriona bhora racho. Vasikana vari kutamba apa ndazorwadziwa kunzi vakatengerwa bhutsu nezuro manheru. Mukoma Jonga, zviri kuitika apa kuri kunzi mari yakaiswa mari yekuti vagone kubhuka mahotels vawane makita avo akakwana, asi mari iri kunzi iri kudyiwa.
Chinoitika ndechokuti kazhinji kana pakaa paine munhu anobata homwe pamwe ndiye anenge achiziva kuti mashandisirwo emari tinoaita sei achitarisa rwendo ruri kuendwa mberi. Zvino kuti hatisati takwanisa kuvabata kuti tinzwewo kuti zviri kumira sei kudivi ravo.
But mukoma Jongo, nyange kuri kuti munhu anobata homwe, zvokutadza kutengera maplayers boots here.
Aiwa, ipa pakaoma.
Pakaoma mukoma Jonga.
Tinotenda zvikuru kune vari kuUK ikoko vari kubatsirana nechikwata chenetball team sevamwe vatiinavo pano parunhare vapanyika Karemanzira vesangano rinonzi Restoration of Human Rights Zimbabwe vari kuLondon, ndo vamwe vevari kubatsira chikwata chenetball. Tinotenda zvikuru mukoma Muzo.
Tinotenda. Asi ndaida kuvaudza kuti hazvizodisturbe here timu yedu kuratidzira kwavari kuda kuitawo.
Regai tinzwe vachitaura
kuti vari kuenda kuLiverpool.
Regai tinzwe vakaremanzira nokuti hatichatovabvunzawo kuti zvikanganise here flow yechikwata ichi. Vakaremanzira, mubvunzo uri kubva kuna mukoma Muzo ari kuSouth Africa. Hanzi madhemo amuda kunoita mangwana kuLiverpool. Are you not going to disturb the team?
Aiwa, mubvunzo wakanaka chaizvo. Kana nesuwo zvinhu zvatakatanga tafunga izvozvo tisati taronga kuratidzira kwatiri kuita. Mukatarisa mitambo yatanga nhasi ndopaitwa tanyatsoona kuti tikademonstrata ari nhasi taikanganisa zvinhu zvakawanda. Chechipiri, kuratidzira kwatiri kuita isusu hatisi kunoratidzira tiri munhandare munotambwa mutambo. Kana vasikana ava havasi kutombotiona, havazombotiona kuratidzira kwatiri kuita isusu. Ticharatidzira tiri kunze kwenhandare. Chatakanangana nacho ndechekuti pasi rese rizive kuti vasikana ava havasi kubatwa zvakanaka. And izvozvo tinotarisira kuti zvichabatsira kuti vasikana ava vatange kubatwa zvakanaka. Chimwe chendingada kuwedzera ipapa ndechekuti takaita futi maripoti kumapurisa anokwana matatu ese atakatoita kumapurisa ekuno kuUK maererano nekudyiwa kwemari dzevasikana ivava zvokuti inyaya imwe yekuti tinogona kutozonzwa zvimwe zvakawanda mazuva anoteera nenyaya dzepolisi ripoti iyoyi. Saka nyaya ino tori kumaoko emapurisa futi muno muUK. Asi zvatiri kuita, vasikana ava havasi kuzoona kuratidzira kwedu.
Okay, aiwa tinotenda. Ndofunga mukoma muzo manzwa mubvunzo wapindurwa hoyo. Ndofunga mukoma muzo vabva parunhare, but Mr. Karimanzira explained after our caller Muzo in South Africa asked whether they planned the demos tomorrow in Liverpool are not going to disturb the floor plan or the game plan for the Zimbabwe netball team.
Ye ukanye ngazani lapha ke baba Karimanzira liyacho ukuthi liyabalitshengisela kusasa ke khona ngale eLiverpool lapho kwabe kudlalela khona amantombazana. Kodwa ke ngokutsho kwabantu lapha babona ngazani lingaba pambanisa. Wena ubona njani khona?
Hhayi asibapambanisi, into leyo sakucabanga lathi singakalungisi ukuyatshengisela lokho. Ukutshengisela lokho wona amankazana lawa kasoze asibone lokuthi siyatshengisela, siyabe siphandle kwenkundla, siyabe siqondane labantu ababebuye ukuzobona umdlalo. Siwatshela into eyenzakalayo ukuthi ukuzwa kwabantwana laba, ukungaphathanga kuhle kwabantwana laba, senzele ukuthi sincede bona abantwana laba bathole imali zabo, bathole into zabo okumele bazitole.
Kusasa ke liyabe lisenza njani okunye ubasekela liyabe likwenza bedlalele Australia? Bakhona abanye abangena phakathi?
Bakhona abangena phakathi. Abangena phakathi abasoze batshengisele bayabe beqondane lokuthi bayesapota amankazana lawo. Abazabe bephandle yibo babe betshengisela. Njalo singavunyela ukubabona after umdlalo. Sizabona ukuthi singabancedisa njani, abantwana labo. Thina esikudingayo ukuthi abantwana labo bathole inhlalakahle, bathole into okumele bazithole ukuze bafanise ukudlala umdlalo.
Hayi, siyawuza kakhulu-ke, sicela ubambe khonapho-ke sokutokola uDonald.
Thina Donald mkoma Donald Mamboma, makadi mkoma Mamboma.
Yongana mkoma Gibbs Murise.
Aiwa tilopeni. Mkoma Donald Mamboma, takanzwa kuti president vari kugadzira mboma dziri kunzi dziri kuiswa munyu. Ndimi mumwe wacho here wemboma idzi?
Ya, mkoma joke.
Taurai tinzwe chirongwa ndechedu kumboitira kuti mbabvu dzimboti tamukei, nekuti vanhu vari kunyanyo taura zvinotsamwisana.
Ya, ndizvozvo mukoma. Handinoda kuti hangu kuti chezvaitika zvataona pavhidhiyo rere rekuti ravana vamoyo navamangwana vachidigwa mvura zviya. Zvinoita sekuti zvinogona kunge zvinonzwika zvichita sekuti zvinenge mhirizhonga pazviri pati. Ndo mararamiro avanoita kuno kumusha everyday iwawo. Ukumbunyikidza vanhu ivo vazviite havo kamwe kako. Ndiona sekuti zviukasha hunenge huri muvanhu mukoma wajonga. Vanhu vane ukasha. Nechingwa chiri kuita mari chinga chawanikwi, chakatanga chidhura chikazoguma chinga chawanikwi. Magetsi angogara murima, vanhu vapachira zivi magetsi. Ukasha hunobva muvanhu hwose hwoko. Ndizoradza kuti mwana wamambo muranda kumwe haufambi neuchingwa kuti ndiri mwana wamambo. Yavaratidzwa chaizvo chaizvo.
Asi hamuone zvichiisa here Zimbabwe panenge pasina kunaka kana zvaakuzotariswawo nedzimwe nyika?
Bete mukoma, vanhu ngavarege kurova mbwa vakaita mbi. Ndozvatoti chaziya ndozvichaizvo chaizvo zvakatonaka. Ndozvavanga kuti tachiedza zvinhu zviri pagiraundi chaziyazvi. Ngatirege kuita sekuti zvakanaka kumba kusina chakanaka. Ngazvitobuda pachena kuti hakuna chiripo. Noti munhu adira mvura asi munhu wekulandanika. Havasi varungu vatadiwa vataona vachidira mvura. Vanhu vekuZimbabwe vadira munhu wekuZimbabwe mvura. Kwaza kuti vanenge vachipokana pane zvinhu zviripo pagiraundi. Vadigwa nevarungu taigona kuti hapamwe vatarusarura ganda apa vari kudigwa nezvi zvago vanhu vatema nevanhukadzi Vari kugwaziwa nehama dzavo dziri kupya.
Thank you so much, Mukoma.
Ivo vada kunonyepa. Saka mwana wamambo muranda kumwe ngavarege kufamba vakaisa chizano muhomwe kana kuisa pahuma.
Thank you so much, Mukoma Donald. Tinotenda zvikuru. Regai tinzwe kune mumwe muteereri. Tina Chief chine mukutu parunare. Makadi Ishe chine mukutu.
Ndinotamba chose makasimba here koko.
Ndingadai ndati ndiishe pamwe zita chete ndorinenge richingoti Chief iri first name.
Aiwa ndiishe avo pache zvavo.
Ndiishe chine mukutu. Vari kupi Ishe chine mukutu?
Ishe chine mukutu ari mukati muno muHarare.
MuHarare, aiwa tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya dzatiri kukurukura.
Aiwa tinonzwa kufara chose kana vana veZimbabwe vachiwanikwa vari vanhu vanowana mukana wekuti vambosungurudzawo kutaridzawo kunyunyuta kwavo kune vanhu vakaita vana mwoyo ava. Kubirwa mvura kwavaita kunotaridza kuti nyika yese haina mufaro. Vana vari kuchema. Vana veZimbabwe vatotaridza ipapo dzimwe nyika dzese ka kana kuri kuona chaiko chatinoziva nechekuti hakuna chinovandika chisinga sechakazobuda pachena kuti nemapopa akwanise kungatisadzadzira tichibasa. Zvaitika nhasi zvinofadza. Ende tinokurudzira kuti vazvirambe zvakadaro. Vanhu ivavo vari kunyepa vachiuya ikoko vachinyepa kuti zvinhu zviri kunaka. Izvo zvikutaura kudai zvikutaura kudai chivo yatokwira usiku huno kutaura kudai patova kutotenderera pamasocial media kuti chivo yatokwira yatohaika again. Apa ikoko vanhu vaitaura kuti zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kudai zviri kudai. Kuno kuri kurawa vanhu, kuri kusungurudzwa vanhu. Kutaura kudai zvikala zobvi zvikala kutaura kudai izvi zvakatovharirwa kubvisita kwachinzi akataurirei zvaakataura padii. Kati is right kuti as an opposition member ane right yekuti ape vanhu maopinions ake, aexpress maviews ake to everyone.
Asi ndikubatei muromo wachine mukutu. Harisi basa redare here kuti rizoona kuti zvaakaita zvakaitwa navasikala zviri pamutemo here kana hazvisi pamutemo, pane kuti isu pano titi vanga vari right kana kuti vanga vari wrong.
Harisi basa redare nekuti dare ratongogara rakatonga kare. Isu chatinoziva nechekuti dare rakangofanana nezvarakatiita kubvira pakutanga. Iri dare ratova worse more than the word worse. Matangira kanga akaita nyika iyika dai vakatongoisiya yakabatwa naSmith kana Mugabe wake wavakabvisa. Nekuti zvavakamudzisa vakutobvoronga worse. Hatinambobvira tatenga rofu rechingwa ne$7. Chingwa taichitenga ne$0.90 Mugabe aripo. Iko zvine izvi tabatwa nemhandi dzimhondi dziri kutiuraya, dziri kutishungurudza. Izvezvi pese patiri kutaura kudai mungava kana mumakonzi vanhu vanotanga vatarisana kuti watakagara naye munondiya. Nekuti hauzivi kuti uchingopedza kutaura nogona kundidraivha mira pano ngatiburuke tinde navo vanotaura nyaya yavo. Saka zvaitwa vana Moise nana Mangwana tafanzwa kufara zvikuru kwazvo. Patozoshayikwa angatifanirwa kunge atomboti awanikwa. Hatizoshuviri hedu kufa kwemunhu asi tatichishuvira kuti vana Mangwana sekuuya kwavanoita ikoko mushure mekunge vatsoropodza nyika dzeikokoka sevachimbobatwavo mbovharirwa.
Thank you so much. Thank you so much, vachine mukutu. Tinotenda zvikuru asi hatikurudzire hedu nyaya idzodzo dzekuti aiwa tinotenda zvikuru. Tinotenda zvikuru ndaanchita hangu hatikurudzire hedu kuti tinongedze kuti vanhu vaita mhondi vadii nekuti tinge tisina humbo. That's Chief chine mukutu calling from Harare. He's supporting what happened in London today.
Uh-huh.
Yes, and how many minutes to go, Gibbs? Just a minute and a half.
Just a minute and a half. So the problem is that we're not live streaming today. I think we are having challenges on social media.
Social media.
Yes.
And also we failed to get through to Mr. Mangwana and also Minister Moyo.
Yes.
And we tried also to get hold of acting Bulawayo Mayor, Mr.
Tinashe
Kambarami, Councillor Kambarami. Yes.
Yeah. So let's get back to Mr. Kalamanzira. Your last word, Mr. Kalamanzira, just 10 seconds.
Yeah, the situation in Zimbabwe it will not improve until people are prepared to stand up for their rights like we did here in London today. That's the attitude that we should all take as Zimbabwean citizens wherever we are in the world.
Thank you so much. Thank you very much. I think we've come to the end of the show now.
No extra time.
No extra time, man. But we wish the gems
good luck. Best of luck tomorrow. Mm-hmm. And I know they will continue with the strides.
Oh, yes, yes. So I wish I was in London.
To demonstrate or to watch the network?
To watch the network.
Ah, okay.
Yes. So I'll be with them watching on TV.
Thank you so much, Gibbs. Yeah, I'll do the same.
Yeah, sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Panyika Kambarami. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C.
Panyika Karimanzira.
Panyika
Karimanzira. Yes.
Signing off is Gibbs Dube in Washington.
Neni, jonga kande miri, tutenda wa tereri wa kwanisa kupinda mchurongwa. Nemimose maamchitera wa mchurongwa, muri kwa muri, mora la pakanaka.